Mapurisa ekanzuru aya akanga achidzinga vanotengesa mumigwagwa, zvikuru avo vakanga vachitengesa zvekudya. Veruzhinji muchinhoi vari kushoropodza kuita kwemapurisa uku, vachiti vanofanirwa kutanga vavagadzirira kwekuenda kunotengesera zvinhu zvavo vasati vavadzinga mumigwagwa. Mumwe ane mafungiro aya ndivamenadi Gwarimbo, ava vanoti kanzuru inofanirwa kuvapa kwekutengesera sezvo vakawanda vari kurarama nekutengesa.
Nenyaya iripo iyi yechirwere kana iri nyaya yechitakatarisana nechirwere mataurira avari, zvanga zvakanaka zveshuwa zvavari kuita kuti timbodzoreredza saniti bhozi shuwa taund haisina kumira mushe. Varoda kuti pamboitika saniti vanhu vogadzirirwa nzvimbo dzekutengesera, kwete kuti vanongodzingwa pasina pavari kuenda. Vanofanira kuwanirwa pekuenda, ndava hakuna mabasa kuti vashandi vendinyiwo ndo iri kuvararamisa. Saka vakawanirwa pekutengesera pakanaka, vane zvimbuzi hapana chakaibva, asi kana vakavadzinga vasina solution ndo panonetsa.
Izvi zvinotsigirwa nasachigaro wechinhoi Resident Trust vaPeter Lewanda, ava vanoti vari kushushikana nekudzingwa kwevanotengesa sezvo iri iyo raramo yevakawanda.
Sebazi rechinhoi Resident Trust tiri kubatikana nekutambudzikana nedanho ratorwa nemapurisa ekanzuru ekubvisa matekesi mumigwagwa sezvo iri nzira dzedu dzekuti tirarame, tikushushikana nedanho ravatora.
Valiwanda vanoti nzvimbo dziri kunzi vanhu vanotengesa idiki zvichienzaniswa neuwandu hwevanhu vari kutengesa mumigwagwa.
Kunzvimbo kwacho kuri kunzi vanhu dzakatarwa kunzi vanhu vaende kunotengesa mavhenda kudiki uye kure nekune avo vanotenga, sezvine kunobva kwamanikidzana kune vatengesi kuzi vakawanda vadzingwa.
Asi meya weguta vaDike Makombe vanoti sekanzuro vakatambira zvakatarwa nehurumende kuti vanotengesa vaende kunzvimbo dzakatarwa kwete kungotengesera pese pese.
Ndofunga sekanzuro isisi takangotorawo nenge directive yakabva kunational. It's a national issue yekuti vanhu vamboenda munzvimbo dziri designated pakutengesa. So that's what we've done is kanzuro kuti
vamakombe vanoti vashandi vekanzuru vakapa vanotengesa nzvimbo dzekutengesera sezvinodiwa nemutemo.
Vamboenda kwakarerukira kunoita chibasa, asi hatisi kurambidza kuti vanhu vasatengesa. Vanhu basa ngavaite asi vaitire panzvimbo dziri pamutemo.
Mutauriri wekanzuru vatichawana Mulauzi vanoti vakataura nevanotengesa vakawirirana kuti vabve mumigwagwa, kunyange hazvo vamwe vari kuramba kubva pavanotengesera pasingabvumirwi, izvo zvakaita kuti vakumbire ruyamurwo kubva kumapurisa ezrp. Vanotengesa mumigwagwa vari kudzingwa mumadhorobha akawanda munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndine Arthur Chigoriwa.